kanzuru yeguta regweru iyo yaiva yakwidza mutero kubvira pakupera kwemwedzi wandira yakarambidzwa kuita izvi nebazi rezvematunhu sezvo bazi iri risati rapasisa urongwa hwekanzuru iyi hwekushandisa mari gore rino ra2015 Murongwa hwayo hwekushandisa mari hwegore rino, kanzuru yaida kukwidza mitero yakasiyana-siyana nezvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana. Asi sachigaro wekomiti inoona nezvemari mukanzuro yegweru vaAlbert Chirau vanoti vebazi rezvematunhu vakati kanzuro inofanirwa kugadzirisa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira nyaya yekuti vakuru vakuru vekanzuro vapiwe mari yemihoro inoenderana neyakatarwa nehurumende uye kuti mari inoshandiswa kubhadhara vashandi vekanzuro isapfuure zvikamu makumi matatu kubva muzana zvemari inowanikwa nekanzuro kubva kumitero.
Ichokwadi kuti kanzuro yanga yatotanga kuchaja maretsi manyuwani kuvagari vemusha. Ndinoziva kuti haisiri gweru chete yanga ichiita zvinhu izvi, makanzuro mazhinji. Asi vachombovati chimbomirai kuisa maretsi manyowani iwaya kusvika mabhajeti enyu aapuruvhiwa naminista.
Vachirawo vanoti kanzuro iri kugadzirisa zvakanzi zvigadziriso izvi nevebazi rezvematunhu uye vanotarisira kuti bhajeti rekanzuro richapasiswa munguva pfupi inotevera. Pakupera kwemwedzi wandira nepakutanga kwakukadzi vamwe vagari vemugweru vakaratidzira vachitsutsumwa pamusoro peurongwa hwekanzuro hwekuda kukwidza mitero uyewo nyaya yekuti kanzuro iri kuendesa kumagweta vagari vari kukundikana kubhadhara zvikwereti zvemitero zvavainazvo kukanzuro. Vachirawo vanoti pave neurongwa hutsva hwekuti kanzuro haichaendesi vagari vane zvikwereti kumagweta pasina kutaurirana. Vanoti kanzuro yakatora danho rekuti kwemwedzi mitanhatu inotevera magweta ekanzuro haafanirwe kubata kana kutengesa midziyo yevagari vari kubhadhara zvikwereti zvavo kumagweta aya uye kuti munguva imwe cheteyo avo vanobhadhara mitero yavo nenguva vasina zvikwereti vachabvisirwa zvikamu makumi matatu kubva muzana zvemari yavanobhadhara.
Mahand over emalawyers hachisi chinhu chitsva, zvinhu zvagara zvichiitika. Asi tiri kuti isusu dai vakashandisawo nzira yokuti anenge ane 30 days inonzi current, anewo 60 days akapuwawo kana first warning, anewo 90 days opuwawo second and final warning, and then 120 days and above oitwa handover. Ndo chimwe chinhu chatakati zviitiwe izvozvo. Totizve kune avo vane zvikwereti zvinopfuura 120 days and above vanoramba vari kumalawyer, asi pamusoro pekunobhadharira kumalawyer ikoko tavapa 6 months dzekuti vanoita izvozvo. Mushure me 6 months imomo tikurevazve kuti vanogona kunoti vachibhadhara vachipiwa futi 20% discount pamari yavanoowa kukanzuro. Toti kune avo vane mari dziri below 90 days ngavadzinde kukanzuro vanoita payment plan, urongwa hwekuti vanobhadhara sei.
VaCornelius Elipiwe ndiwo sachigaro wegweru Residents and Ratepayers Association rinove sangano rine dzimwe nhengo dzakaratidzira nguva pfupi yapfuura. Vaselipiwe vanoti vanotambira nemufaro mukuru danho rekudzorera mitero payaive isati yakwidzwa pakupera kwandira. Vanoti tarisiro yavo ndeyekuti bazi rezvematunhu richapa pfungwa yekuti kanzuro yegweru isakwidza mitero zvachose sezvo veruzhinji vakatarisana nematambudziko.
Sinongotenda because zvisitagara kuwedzerwa kwakuchitiremera, saka tinotenda and we hope kuti pavachazoramba vachiita vachatoriramba zvamuchose even kutodzikisa maretsi agara aripo because ari kutoremera vanhu.
Asi dzimwe nyanzvo munyaya dzeupfumi dzinoti kanzuro nevagari vanofanirwa kugara pasi votaurirana kuitira kuti vagari vazivewo kuti zvavanoda kuitirwa nekanzuro zvinoda mari inobva muvagari. Nyanzvi idzi dzinotiwo kanzuro inofanirwawo kuisa zvido zvevagari pamberi uye kutambirisa vashandi vayo mari dzinoenderana nemari inowanikwa nekanzuro kubva kumitero. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.